Bazi rinoona nezvemagariro evanhu rakatanga chirongwa chekupa vagari vekumaruwa chikafu zvichitevera nzara yakaitika mumwaka wegore ra2021 na2022 nekuda kwemvura yakarambira mudenga. Vagari vari kupiwa chibage pamhuri yoga yoga chinoita makirogiramu makumi maviri kana kuti 20 kgs. Mumwe mutsigiri webato reTCCC vatiraimo chingombe vanoti nemusuwo mugovera vakanyimwa chikafu navafebhi muposi vezanpf pavaigovera vanhu zvekudya pazvitoro zvepachingombe kwagutu.
Tatopiwa takuti tichitoona kuti tichinogova nahafurena pozi yangaroa 20 kg 20 kg pa pakauya tomuzirandi chairman vidico chairman wokwamuposi akati aiwa imimi muri vetriplec hamutenderwi kunge muchiwana chikafuchi. Kamubvunza kuti aiwa zvechikafuchi ndechehurumende chichazi ndechedu isusu. Tokati aiwa vakabva vakweva masaga vakatora vakaenda navo. Nazvino nechemberi idzodzo hatitori kana chokudya so hatina kana chikafu tiri pazero.
Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamuposi pamhosva yavari kupomerwa iyi sezvo vanga vasingabatiki panhare. Mumwe mugare wekwachivi amai Sarudzai Masunda vanoti vari kunyimwa chibage chehurumende pamwe nechimwe chiri kubva kumasangano akazvimiririra.
Tarisa chikafu chacho chiri kutanga watariswa kuti webato ripi kana kuti uri wenzvimbo ipi uri wemumba ipi. Zvinova zviri kutiita kuti tife nenzara nekuti vamwe tinenge tichinzi tiri vabato rinopikisa. Saka tiri kuona kutoti nzara ichatiuraya zvisingaiti nekuti hachisi kupiwa zvakatarikana.
Munyori mubazi revechidiki muCCC vaGilbert Mutubuki vati vari kutambira mashoko akadai akawanda vachiti inzira yebato rinotonga kushandisa chikafu kumanikidza vekumarwa kuvatsigira.
Vanhu vese vana venzimbabwe vanofanirwa kuwana mukana yakafanana yokuwana chikafu especially kana chichibva kugovernment ingava hurumende yedu kana kuti chinobva kumaNGOs. Munhu wese ane kodzero azvitozva zvinoitika zvanopeta kushandisa nyaya dzechikafu kufundisa vabereki kuti vasapote iyo bato rezanupf kuitira kuti vaiva vanenge vari pakati vatye kusapota bato reTCCC vachiti vanozomira chikafu.
Mukuru webasa mubazi rezvokugadzirana zvakanaka kwevanhu mudunhu remasvingo vastanslas Sanyangowe varamba kutipa divi rehurumende vachiti havabvumidzi kutaura nevatori venhau. Gurukoto rebazi ravo muzvinafundo Paul Mavhima vati hurumende inopa munhu wese zvekudya zvisinei nekuti ndewebato ripi.
Nyaya iyoyo taitaura taitaura zvakare. Hakuna mwana wezimbabwe anonyimwa chikafu nepamusana pekuti ndewebato ripi neripi zvaro. Izvozvo hazvibvumirwe, hazvisi mubumbiro remutemo wenyika.
Sachigaro wezanupf Masvingo vaRobson Mavhenyengwa varamba mashoko ekuti bato ravo riri kunyima nhengo dzeTCCC zvekudya.
Zvokugwewa kwechikafu tatiwani chogwewa negavhumendi. Isu sezanupf hatigovi chikafu. Tinotoiwo mamembers edu neamunonyogwa nehurumende wane chikafu. Anotonyogwawo mamembers edu isusu.
Asi veTCCC vakawanda kumanikaland, Mashonaland Central, Mashonaland East nemamwe matunhu vanoti vari kunyimwa zvekudya kana mbeu dzinobva kuhurumende. Sangano reWorld Food Program WFP rinoti vanhu vanosvika zviuru mazana masere 800,000 vanoda rubatsiro rwechikafu mudunhu remasvingo. Hurumende inoti vanhu vari kumaruwa zvikamu makumi matatu nemasere kubva muzana kana kuti 38% vakatarisana nenzara kutanga mwedzi uno. Nakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.